ngatibatanei
tichivaka
Zimbabwe
let's unite
as we build Zimbabwe
as we build Zimbabwe
asibambaneni
vachitaura pavaparura bato ravo nhasi ravari kudaidza kuti United Zimbabwe Alliance amai Valerio avo vane kambani inoita nezvemhuka kuhwange vati waro wesarudzo unofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa mune zvakanaka vatiwo nyika dzekunze dzinofanira kupindira munyaya dzesarudzo idzi kuitira kuti sarudzo dzigoitwa zviri pachena vachiti vane tarisiro yekukunda musarudzo dzegore rinouya
Isusu seuza tichaona kuti tinenge tine ma agents ma polling agents pa poll station imwene imwe tichitarisira kuverengwa ma votes e2023 toda kuona kuti international community iuye inyatsotarisira ma Zimbabweans kuti ma votes avanenge vaisa akaundwe nemazvo
Vaenderera mberi vachitiwo bato ravo riri kushanda zvakasimba munzvimbo ina dzariri kukukwidza musarudzo dzemabi-election kutsvaga nhengo dzeparamende vachiti vari kutarisira kukunda munzvimbo idzi bato iri riri kukwidza munzvimbo dzinoti kuwadzana East, Harare East, Mbizo pamwe nekwekwe Central Amai Valerio avo vanoti akandike kutanga kupinda mune zvematongerwo enyika vavimbisa kuti vana vese vedzidzo yepasi kana kuti primary vachange vachidzidza mahara kana bato ravo rikakunda musarudzo dzegore rinouya vati donzvo rebato ravo nderekuvaka nyika yavanoti yaondongwa nehurumende yeZANU PF vakati havasi kuzomirira kutanga vapinda muutongi kuti vaite izvi vati panopera gore rino vachange vavhura makambani makumi matatu zvichaita kuti veruzhinji zvikuru sei vechidiki nemadzimai vava nemabasa Amai Valerio vati kana bato ravo rikapinda panyanga richaita kuti zvaro zveZimbabwe zviri kutizira kune dzimwe nyika kunotsvaga maforo manyoro zvidzoke sezvo vachiti munyika muchange mave neuchi nemukaka vagadzirisa upfumi hwenyika
ngatibatanei tiwake nyika nyika yatinoda nyika inochengetedza munhu umwe nemumwe isu seuza tiri kuti nyika yatambura tichida kuti future yedu mangwana yedu zvinhu zviite nani tafamba rwendo rwefu sevanhu vemuZimbabwe inini president we United Zimbabwe Alliance ndiri kuti mukatipa opportunity iyoyo mukavotera uza muchaona kuti upenyu hwenyu uchachinja vana wedu vachapiwa ma opportunity kuti vaende kuzvikoro ane ma standards akaenzana hazvine kuti kwaunobva isusu tiruda Zimbabwe yekuti pazvipatara muzvipatara tiwe nemishonga yakakwana tiwe nema nurses nema doctor akakwana isusu tirikuda nyika inovaka ma business tiroda kuti vanhu vave nemabasa hatidi kuona Zimbabwe ine vanhu vanenge vachienda kune dzimwe nyika vachitsvaga mabasa tiroda kuti vashandire muno muZimbabwe
Amai zvanyadza mutsigwa vanogara mumusha wedzivara sekwa muno muHarare vati vafara nemashoko aturwa naamai Valerio pakuparira kwavaita bato ravo reUnited Zimbabwe Alliance kana kuti uza
Isusu tikutarisira zvakawanda kuchinja magarire vanhu munyika handimanzwa maya paya madam president vachiti vana vachange vakaenda kuchikoro mahara primary level ende ma industry vakatotanga kutoita zvema industry zvatotanga isi project yekufungidzira ndekuita sei pane zvinhu zvizhi zvakatotangiswa saka vana vedzi vanga vasiri kumabasa vese vakuzowana mabasa vakuzoshanda
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika varashwit mukundu vati hapana chakaipa kuti mapato ezvematongerwo enyika awande munyika vachiti ndizvo zvinoratidza kuti nyika yakasununguka asi vamukundu vati kunyukanyuka kunoita mapato ezvematongerwo enyika kana patarisanwa nesarudzo zvinopa mukana wekuti mapato anopikisa apatsanure mavhoti
Andone pane chakaipa kuti avo vanofunga kuti vane zvavanogona kupa nyika sevatungamiriri vatange mapato avo vokwikwidzawo ndizvo zvimwe zvinoratidza kuti sarudzo dzinofanwa kuitwa nejekerere kana kuti democratic environment zvinoburitsa pfungwa yekuti kune vanhu vazhinji vane mafungiro akasiyana pamusoro pekuti nyika ingafambiswe sei uye izvi zvakanakira nyika pakuti vanosarudza vanowana vatungamiriri kana kuti mapato akawanda avangade kuti vaise maki yavo kana kuti vaise x wavo musi wekuvhota chazvakaipira ndezvekuti tikatarisa mabatirwo ari kuitwa mapato anopikisa. Kana pakaita basi bato rinopikisa rinoyo chiratidza kuti rinogona kungera kuita simba tinopedzera tangwe nezvowe zvowe yatiri kuonai.
Zimbabwe yakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru gore rinouya uye amai Valerio avo vati vachatora vanhu vese vachishanda navo zvisinei nekuti vanga vari kumapato api vati pachaitwa sarudzo idzi vachange vaita gadziriro dzakakwana vachiti bato ravo richakukudza zvigaro zvose. Kamera studio 7 Muharare, ndini Frank Chikowore.